Vamwe vatungamiri venhabvuu kusanganisira sachigaro wepremier soccer league vafara ijere. Nhasi vatora nguva yavo kumbokanganwa zvenhabvuu nekupinda mune zvematongerwo enyika. Umo vanga vari musarudzo yebato rezanu PF yekutsvaga tikiti rekuzomirira bato iro musarudzo dzegore rino. Vajere avo vari kutsvaga nzvimbo yekumirira zanu PF muparamende kudonho remurehwa West vabatana nemukuru weRentals vainoted Penza pamwe nemukuru wekumahofisi eCapes United vaCharlie Jones avo vanga varimowo makwikwi ebato iri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Pari zvino akambofanwa kubata basa remutungamiri weFIFA vaGift Banda inhengo yeparamende inomirira Lobongula mushure mekusarudzwa muna 2018 vakamirira MDC Alliance. VaPhilip Tsiyangwa avo vaitawo mukuru weFIFA kubva muna 2016 kusvika muna 2018 vaivewo nhengo yeparamende yeZimba South vakamirira ZANU PF. Aiye mutevedzeri wavaTsiyangwa vaOmega Spanda vaivewo zvekare nhengo yeparamende yeVhungu kuMidlands vakamirira ZANU PF zvekare. Asi vemhuri yenhabvu vanoti izvi zvinofanira kuraswa nekuti munhu mumwe chete haangaite mabasa maviri akakosha panguva imwe chetewo munhabvu nematongerwo enyika. Aive kapteni weDynamos muna 1998 apo yakasvika mufinary yeCup Champions League vemhuri mucherawawa anoti munhu haangaite mabasa maviri ese ane simba rakawandisa.
Kana munhu afunga zvekuti akuda kuita politics iye ari webhora, I think anofanira kuchuza chaanoda between the two, because sometimes tinoona zvedu kuti bhora harinai nezvegovernment, but that power ine vanhu mapolitician aya anogona kuzosvika futi kuzoaffecta kubhora.
YeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMasimba Denenga vanotiwo munhu anenge ari kanzera kana nhengo yeparamende haakwanise kupa nguva yakakwana kunhabvu.
That person anenge apinda achiita kuti admin wesport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruseva achiconcentrata neconstituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita sekuchida kuranwa, and achazoda kurana bhora iroro achiita kunge zvaanoita ari kumusangano.
VeFIFA Restructuring Committee avo vakaita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu vanoti vakaona zvakakodzera kuti munhu asave mutungamiri wenhabvu ari mune zvematongerwo enyika zvekare. Murairidzi wemutambo wenhabvu Edmo Mutetwa anowedzerawo achiti vanoda zvematongerwo enyika vanofarira kusiyira nhabvu kune venhabvu.
Munhu wese anoita zvemapolitiki zvechi haafani kuwanika achiwanika munyaya dzemitambo. Mukatarisa mitambo yedu muchisanganisa nanaZambia, munhu akaita zvemitambo zvakaita sanaAlex Bungira nanaPikano ndo anofanira kuonekwa vachirana bhora.
Asi mitemo yeFIFA hairambidze vezvematongerwo enyika kutungamira mutambo wenhabvu kana vachinge vasarudzwa kana ivo vave varidzi vezvikwata zvenhabvu. Asi chisingadiwe muFIFA kupindira kwehurumende kana mapazi ayo mukutungamira kana kufambiswa kwezvemutambo uyu. VaZimoyo veCage Sports vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave muhurumende nemunhabvu nekuti zvinoita nyore kuti zvirongwa zvenhabvu zvinzwikwe muhurumende panguva yekutsvaga rubatsiro.
Kuva mukansera kana mutungamiri wematongerwo enyika zvinogona kubatsira futi, zvinogona kubatsira kuti urongwa hunenge huripo hunyatsosimbaraswa, nekuti munhu anenge ane maonero akasiyana-siyana. Saka maonera ake akatitambanukei nekuti ari kuona matv ose.
Mwongororo mtambo uyu, ba Brian Manyati, vano timunu anukwansa utungamira jese, masondo, navu, matongerwe enyika, pango emwechete, chero, achizukwanisa.
Hapana chakanyipa kuti munhu ava mutungamiri kune zvenhabvu zvematongerwo enyika kumachechi kumabhizimisi rake kana revamweniwo panguva imwe cheteyo. Zvose zvinongoda kuitwa zvine mwero zvakaringana zvinoita kuti kwese kubatsirike.
Vamwewo vakaita savakazembe kazembe vachapuwa matangaidze vaChristopher Chitindi, vaZiyambi Ziyambi, navaTemba Muliswa, vakaregedza zveutungamiri wenhabvu apo vakasarudzwa kuve nhengo dzeparamende. Kune dzimwe nyika, variko vakawanda vari mune zvematongerwo enyika kana kuti vaimbove mune zvematongerwo enyika vari kuita kana vakamboita zvenhabvu panguva imwe chete vaive vari mune zvematongerwo enyika. Vaimbove mutungamiri wehurumende yeItaly vaSilvio Berlusconi vaive zvekare muridzi wechikwata chine mukurumbira cheAC Milan panguva iyo vaitungamira hurumende mushure mekutenga chikwata ichi muna 1986. Asi paSouth Africa pa muzvina bhizimisi ane mukurumbira vaPatrice Motsepe vanonzi vakaramba kupinda mune zvematongerwo enyika mushure mekunge vadomwa gore rapera senhengo dzeANC kudunhu reLimpopo kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri webato iri. Vataura panhepfenyuro yeSABC News vaMatsepe vanove zvekare mutungamiri weConfederation of African Football kana kuti CAF vakati vanosarudzwa kusapinda mune zvematongerwo enyika kuitira kuti vawane nguva yekupa kune zvinhu zvinobatanidza zvizvarwa zveSouth Africa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vajere vaBenza navaJones sezvo takundikana kuvabata nekuda kwekumhanyamhanya kwavanga vachiita vachigadzirira zvesarudzo. Mitambo yenhabvu yeKatolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizi. Ngezi Platinum Stars 1 Cape United 1 FC Platinum 1 Cranbourne Bullets 0 Chicken Inn 1 Simba Bora 0 Black Rhino 0 Highlanders 0. Mitambo iriko mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs Chesham National Sports Stadium, Maninga Diamonds vs Triangle Gigo, Yada vs Wange Baobab. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.